This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anasi uri musi wesvondo kubvumbi 17 2016. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kilohertz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Mangwana nyika iri kucherechedza makore 36 yawana kuzvitonga kuzere. Varimi vefodya voronga musangano wekuzeya nezvemutengo wefodya wavanoti uri pasi zvikuru gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Apo nyika iri kucherechedza kusvitsa makore 36 yawana kuzvitonga kuzere mangwana, mumwe wevakarwa hondo yerusununguko uye vakamboye nhengo yeZanla High Command munguva yehondo yechimurenga vaBernard Manyadza, avaizikanwa nerekuti paka chipoera, vanoti zvinorwadza kuti kusvika nhasi hapana zvati zvaitirwawo varwi vakashaya munguva yechimurenga. VaManyadza vanoti hurumende iri kungotarisa varwi vapenyu, ichikanganwa vakafa pamwe nevaibikira vakomana munguva yehondo. Asiwo vanoti kunyange hazvo zvinhu zvakaomera nyika pari nhasi, vanoona remangwana rakajeka. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Remangwana richanaka, nokuti maZimbabwe tikange tango ngatichiitai chinhu chedu sezvatakaita muhondo yekuma70s kusvika nyika yasununguka. Ngatiitei chiteketo chedu ichocho chokuti vedu vengatipemei Democratic space yedu, choita chiri chese, ni uwandu wedu, ndofunga dinozikwa, pasina kana kumbodzikwa kuti imwe chete, zvinoitwa zvese zvimurunyararo.
Kune vamwe vakarwa hondo yerusununguko, vasina kuzombobvira vazocherechedzwa yatingati kuwana recognition kubva muna 1980 kusvika nhasi, asi vanhu vamunoziva kuti ninga akarwa hondo, ninga akarwa hondo, munoti pamusoro pazvo.
Ndo zvimwe zvatatotaura izvozvo, zvokuti nhasi uno uyu, izu wacho wakasara tizi tinowana ma 6.4 million atizi chende ya muno bhadhara una chikoro kwa ava vakasara kumasango ava tashayawo chatinovaitira chikonzero chii kana pachitombo chakwa 15 billion ichibvisa piya mari iyo haina zvaingaite iyoyo combination chaichaiyo yekuti migwagwa ngaivakwe zvikoro ngaziwande mafamilies evana ivavava ngaarecognizwe maprovinci umu nemumawadzi umu totaura kuti muno makabva mwana nhindi togadzira mapleki ekutaura kuti kuno kumukumbura vana vakaenda kuhondo ndivana nhingi nanhingi 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 to nyika iyo yese iyi yoziva manjene kwavari ikoko kuti kuno kwatiri uko vana vedu vakanopatisipeta mukusunungura nyika ndivana nhingirikiri kwete zvekuya kuzoungana pagomo rehiro zviro munhu anokwanisa kungoita hiro iye takamuviga kwakavharwa nekabhora bhasa takamuviga kumozambique anongoita national hero toma tasa pleki yake yekuti uyu changa chiri chizvarwa chekuti weshe inational hero takamuviga pakazobvarwa nekabhora bhasa kumozambique uyu hatikuzive kwaakasakatikira ndokunge akatorwa nevarungu vakapiswa toisha mablake because taizivana kuti uyu ndiningi tikanobvunza kumawazi ikokuku avanoziva kuti mwana wedu akaenda kuhondo gore rakati ndiningi nation yoita proud yekuti tachengeta rekodhi yedu zvakasiyana siyana kwese kwaitwa uku
avanga vari mumwe vakarwa hondo yerusununguko vabernard manyadza kana kuti vapaka chipoera vari parunhare muHarare nestudio 7 Rimwe sangano revarimi reZimbabwe Farmers Union rinoti panofanirwa kuitwa musangano pakati pevanotenga fodya varimi pamwe neTobacco Industry Marketing Board kuti pazeiwe nezvemutengo wefodya uyo unonzi uri kuuraya varimi. Mukuru wesangano iri vaPaul Zakaria vanoti musangano uyu unofanirwa kuitwa nechimbi-chimbi senzira yekubatsira naye varimi sezvo vari kumanikidzika kutambira mitengo iri pasi iyo iri kutengwa naye fodya yavo pamisika. VaZakaria vanoti dzimwe nguva mutengo wefodya uri kudzika kusvika pamasendi 10 chaiwo pakirogiramu yefodya. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tinokurudzira kuti kuvarimi kana taona kuti fodya misi iyoyo praizi yakadzika zviri nani kuti tisatambisa simba redu nekungoregedza fodya chinda. Hongu tinozviziva kuti vanhu vanenge vafamba asi kuti tiregedze fodya ichinda nemitengo iri pasi pasi hai izvozvo hatikurudziri zvachose ngationei dzimwe nzira dzekuti tigadzirise matambudziko iwavo.
Mune dzimwewo nzira here dzamuri kuitawo kuedza kugarawo pasi nevekunotengeswa fodya ivavo?
Tiri kukurukura mazuva maviri aperawo takanga takatogara pasi tichitarisa hedu nyaya yezvekubhadharana zviya asi tine hurukuro dzatinoda kuti tiite musvondo rinouya irori takatarisana nenyaya yemitengo apa tinoda mabuyers vefodya ndovatoda kuti titaure navo pamwe chete netimb tikurukure titwasane zvematengerwo angaitwa fodya. Toda kutarisa kuti kune dzimwe nyika zvakambomira sei tichiudzana nokuti taakuziva zvinoitika kunana Malawi kune dzimwe nyika dzeven dziri kure maauction mafambisirwo aanoitwa zvisina unharinzari chitotinene uye zvisina kuti vanhu vanenge vambokurukura vari seru vozouya vose zvokwadi vose vangakonewa kupfuura imwe prize zvinokonesa izvozvo chii uye kana vadzika vose havandi pasipe imwe prize zvinorakidza zvoga pachena pane zvinogona nge zvichiitika ipapa. Saka musi wechipiri kana chitatu tiri kuda kuti tiungane tiine vakuru vatungamiriri vevarimi pamwe chete netimb neivo mabuyers votitwasanirira kuti zvinombofamba sei pakutenga kwavo ivo voga asi kune dzimwe nyika zvichitengewa zvakanaka.
Avanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunhare muHarare neStudio 7. Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti pane komiti yakaumbwa nevashandi vashandirwi pamwe nehurumende iyo iri kutarisa kupokana kunonzi kuri pakati pemapoka aya pamusoro pemutemo wemabasa kana kuti Labour Act. Vamwe vanoti komiti iyi iri kuongorora kuti ndezvipi zvavanokwanisa kushandura zviri mumutemo uyu. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Pane urongwa hwakadaro vateneri vakawanda vanoziva kuti kubva gore rakapera maemployers akaenda mudare achipokana nezvakabuda pakuchinja mutemo uyu. Vashandi also vakaenda kudare vachipokana nemaemployers vasingatenderani nezviri kutaura nemaemployers. Maemployers anga nepfungwa dzekuti maprovisions mamwe ari muact ngaachinjwe vachiti ari kuvadzvanyirira. Hurumende yakatanga kuti mapoka aya asangane achinje mutemo uripo. Saka pane urongwa huripo, pane komiti inosanganisa labor iye vashandi, inosanganisa maemployers vashandirwi, inosanganisa hurumende. Tiri kuongorora kuti ndezvipi zvatinokwanisa kuchinja tive nemutemo unobvuma kana kuti unotambirwa nemaboka ese. Tinodzidzira kuti tine mainterest kana tine zvatinoda zvakasiyana-siyana, asi ndezvipi zvatinokwanisa kushanda nazvo tese tichiwirirana. Saka mameetings iyayo ari kuendera pamberi tichiongorora kuti ndezvipi zvatinokwanisa kuchinja.
Imiwo sevashandi, ndezvipi zvamungatarisirawo kuti zvinge zvichishanduka pane zvamanga muchinyunyuta nazvo?
Isisu pfungwa yetu ndeyekuti takambotenderana nguva yakapfuura. Tine gwaro tinoti ma-13 principles kana kuti ndinoti zvitenderano zvakawirirana kupandari hotel muna 2014. Tiri kuti ngatidzokere pane gwaro iroro. Gwaro iroro riri kutaura nenyaya dzekuti kana tichida kudzingana mavasa ndezvipi zvinofanira kuitwa. Kana vanhu vachitaura nyaya dzeretrenchment, nyaya dzeretrenchment dzinobatwa sei?
Vanga vari munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zvinosangana nevechidiki, nhasi tiri kutarisa nezvezuva rekuwana kwenyika kuzvitonga kuzere. Apo mangwana nyika iri kupemberera zuva rekuzvitonga kuzere, vamwe vechidiki vanoti nekuda kwematambudziko ekushaya mari yekuenderera mberi nedzidzo, pamwe nekushaya mabasa kana vapedza zvidzidzo zvavo, havavone kukosha kwezuva iri. Asi vamwewo ndo vanoti zuva iri rakakosha zvikuru. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mukomana akangozvidoma nezita rekuti Albert nemumwe wevechidiki vari kutarisira kupedza zvidzidzo zvavo munguva pfupi iri kutevera paNational University of Science and Technology. Albert anoti kunyange hazvo veruzhinji munyika vakatarisana nematambudziko nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika, zuva rekuzvitonga izuva rakakosha sezvo richeuchidza vanhu kubva kwenyika muutongi hwevachena hwerusarura. Albert anotiwo kubva pakawana nyika kuzvitonga, hurumende yakaita zvirongwa zvakakosha zvekusimudzira vechidiki, kusanganisira chirongwa chekuwanisa mari yedzidzo yepamusoro kune vechidiki vanotambura uyewo mari yekutanga mabhizimisi. Asi anochema-chema nenyaya yekuti zvirongwa izvi zvazvibatsire vanhuwo zvavo vakawanda nekuda kwechizivano.
Ndinoona kuti gavhumendi iri kutira kuempama youth. For example, kune maprograms aya eindigenization sasezi kurera kuondla iyoyo yaprogramu yekuti aipiwa mari, but mari yacho kuti iwana zvipi zvofanira kuti unozivani.
Linette Chipeta, musikana nemakore makumi maviri nematatu ekuberekwa uye achangopedza zvidzidzo zvake paLupane State University. Muzvare Chipeta anoti vabereki vavo vakashaya vachitiwo vakatambura kuti vapedze zvidzidzo zvavo sezvo madzikoma avo aivabatsira ainetseka kuwana mari yekuvabhadharira chikoro. Muzvare Chipeta vanoti kwavari nevamwe vechidiki vakaita saivo, zuva rekuzvitonga harina zvarinoreva nekuda kwematambudziko akasiyana-siyana vakatarisana nawo kusanganisira kushaya mabasa. VaReginald Shoko ndemumwe wevechidiki vanogara muBulawayo uye ndivo mukuru wesangano reAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland. VaShoko ndemumwe wevechidiki vanoona kukosha kwezuva rekuzvitonga uye vanoti hurumende yakaita basa guru rekuti vanhu vave vanokwanisa kuwana mikana yakasiyana-siyana munyaya dzezveupfumi kuburikidza nechirongwa chekuendesa upfumi kuvatema. Asi VaShoko vanoti vakuru vakuru mune zvematongerwo enyika vakarwira kuti nyika iwane rusununguko vave kufanirwa kusiyira vechidiki vachiri kutemwa dzinobva ropa mikana yekuti vachienderera mberi nehondo yekugadzirisa upfumi hwenyika.
Independence yakakosha nokuti taakufaranuka muno Zimbabwe sevana veZimbabwe. Tichiita zvatinoita kuti svike pano tokwanisa kugwa nesu tiri vana tichigwira upfumi hwenyika. Tinoda kutenda ivo vakatigwira. Asi inosvikawo nguva yekuti vakagwa hondo vanopfangwa kuti votipawo zvirindi nenzira dzokufamba. Voziva mwavasinawo masimba okugwa. Ngavatitupei nguva kuti tichitigwawo totora chiende mberi. Bozi dzimunguva towanikwa taseta kutsikirirwa nendakagwa hondo, ndakagwa hondo. Asi hondo ndiye munhu wose. Asi tinako kutenda kukuru kuru sitere kwavari nokuti ndivo vakatangisa kuvhura nzira.
Vaipitule Maposa, avo vanove nhengo yeboka revechidiki rebato rezapu, vanoti kunyange hazvo zuva rekuzvitonga rakakosha, kukosha kwerusununguko hakuchaonekwa nekuda kwekuti vamwe vevakarwira rusununguko ndivo vari kukonzera matambudziko akatarisana neveruzhinji nekuda kwehumbi mindoga. Vamaposa vanoti chinhu chinorwadza kuti vechidiki vebato rezanu PF vari kutsigira kuti mutungamiri wenyika Robert Mugabe varambe vachitungamira nyika izvo zviri pachena kuti vave kukundikana nekuda kwekukwegura.
Hazvisina zvazvinoreva zvakawanda zvatingati zvine udzamu, nokuti tiri kusangana nematambudziko hatiri kukonzerwa nevamwe vakabatsira kuti vasunungure nyika yacho. Vanhu vakaita sevari kutonga pari zvino vezanu PF tiri kuona kuti vava kutidzvanyirira, vari kuita rusarura, vari kuita zvese zvichiinda nokuti vari kufunga kuti maybe vavaridzi venyika. Ende zvinobva zvatisuwisa isusu kuti tiona vana vechidiki vezanu PF vachitoronga inonzi 1 million march yavakuda kuronga kuti vatsigire munhu ane 92 years kuti arambe ari muutongi. Zvinhu zvinosiririsa zvikuru, nokuti tikatarisa tikuona Zimbabwe ine vanhu vechidiki vari kukura, ine vana vari kuzvarwa, which means ma generations ari kutevera kwavari mumeso mavo, zvinoreva kuti hapana munhu anogona kunge achitungamirira nyika kunze kwemunhu ane 92 years asisina upenyu hwakareba-reba hunoenda mberi.
Vafreedom Mrechu inhengo yeboka revechidiki rezanu PF. Vamurechu vanoti vanhu vose vemunyika vane zvekupemberera zvakawanda pazuva rekuzvitonga. Vanoti hurumende yezanu PF yakakwanisa kuita kuti vanhu vatema vave nemapurazi, migodhi nemakambani izvo zvaisakwanisika panguva yeutongi hweudzvanyiriri.
36 years taona kuzvitonga kuzere maachievements ataita sepati. Vanhu vakawanda minda, vamwe vakaonawo mafemu, vamwe vakaona migodhi. Zvinova zvinhu zvanga zvisingakwanisike kuvanhu vatema before independence.
Vamurechi vanotiwo hachisi chokwadi kuti vakuru vakuru vebato rezanu PF havazi kuda kupamukana kune vechidiki kuti vapinde pazvigaro zveutungamiri zvakasiyana-siyana, vachiti zviri kune vechidiki kuti vave neshungu dzekukwikwidza kuti vapinde pazvigaro izvi. Kusvikira mamiriro ezveupfumi munyika agadzikana, vechidiki vave kukwanisa kuwana mabasa nemimwe mikana yakasiyana-siyana yavanoda yekuti vakwanise kuzviriritira, pacharamba paine maonero akasiyana panyaya yekukosha kwekuzvitonga kuzere. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muromo chete kubva kuna Thomas Tafrenyika Mapfumo. Sezvo nguva yedu yaperera gaiti tarise misoro yenhau dzanhasi. Mangwana nyika iri kucherechedza makore makumi matatu nematanhatu yavana kuzvitonga kuzere. Varimi vefodya voronga musangano wechimbi-chimbi wekuzeya nezvemutengo wefodya vavanoti uri pasi-pasi zvikuru gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana, tichiti muve nezoro rekuzvitonga kuzere rakanaka. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.